kuti media iwepo panoita chikupura vanhu vachipa kuna mambo netimu yake inenge ina mambo yevanhu gumi navana etimu panero 14 inenge ina mambo pachine kadhibheti nemataurano vaita asi takati tamuumbe komiti ina vanhu vemedia voshanda navo mumasekitari ekuinformation ramangwana kuti urongwa hungamira sei nekuti zvimwewo vanhu zvavanenge vachitaura ivo vanhu vanotaura vacho vane vasingadiwo kuti zvibude kushe saka regaitiwe kuti komiti iyoyo ichabuda neungwaru hupi hwokuti victimwell wacho uri kuuya achikupura haazosi kutaura zvaanoda.
Asi madzishe muri kuwiriranawo here paiyo pfungwa yekuti vatori venhau vanga vachipinda mumisangano iyi?
Mubvunzo mukuru, iyi nyaya haina kubva kumune mumwe, nyaya iyi madzimambo ematinondi nematau vari munyaya yezvezvino taita maworkshop tinone kuti mangano ekuzvino zvinhu zvero chese chinhu chatirikuita kuti fetini memba pano vanhu vemidia vanodini zvinhu zvaitika kana vadzimambo vachiti apapaisisire saka izindimotaura zvakabvumiramwa namadzimambo matinondi matisau ndozvandizvii.
Tiri kunzwawo mamwe mashoko ekunzi urongwa hwohwo hausi kuzopinda mudunhu reMidlands rinove rakasanganawo nematambudziko. Mungajekesa kuti zvakamira sei?
Aiwa, ndiri chokwadi kuti hausi kuzopinda, huchapinda. Asi kuti takawirirana kusvika kuna principal wekuti head of state kuti tatimboita two provinces, tapedza takuinda kuMidlands.
Vanorwira kodzero dzevanhu vari kuchemawo nemashoko amunonzi makataura nezuro ekuti guku rahundi hainganzi genocide. Munotiwo?
Hakuna pazvati zvatongwa kuti genocide. Hakuna vati atonga kufunga pamaindividuals. Hapana koti yati atonga kuti zvaireva zvakati, hatina so far. Saka tite dzakavaro kumoti uyu waitaurei zvakati, at this stage vanhu vanotaura maviews avo. Vangarumbira vane raitiwo kutaura zvii havo